ndakaona ndichikurudzirwa kuti ndifunge nezvekuda kudzidzisa wana kutaura Shona. Saka sebasa rangu randainge ndakabva ndichiita kuZimbabwe, ndakafunga kupfuurira ndichiedza kuti ndidzidzise wana kutaura Shona. Saka pandakatanga kuita, ndakatanga ndine wana waShona. Nekufamba kwenguwa ndakatanga kumaketa, ndikatanga kuona wana wakati wandei kuAustralia, kuEngland nekuAmerica.
Muri kudzidzisa vechidiki vane makore api?
Ndinodzidzisa wana vane kutanga 6 years zvichienda mberi kusvika kumagumo, nekuti ndakaongorora ndikaona kuti vamwe vechikuruwo vanhu vakuroorana vemaridzi akasiyana siyana. Saka unoona kuti unogona kuona murungu akaroorwa nemunhu mutema ari kuda kupfuurirawo kuti agone kutaura mutauro weShona.
Zviri kutambirwa sei?
Wakawanda tinoona kuti vari kufarira kuona kuti vanhu vari kufarira kugara uine nhamba yakakura yevana vari kutodzidza kuda kutaura. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti vanhu vari kufarira kuda kudzidza mutauro weShona. Saka kutaura zviri tikona urongwa weShona huri kutambirwa zvikuru newani.
Pari zvino mune vadzidzi vangasvika kuhwandu hwakadii?
Pari zvino izvi vadzidzi vandinawo vanosvika ku20.
Tinoona kuti mukurarama kwedu mudzidzisi mukuru panyaya dzerurimi ndaamai. Zvikonzero zvipiwo zvamuri kuwanawo kubva kune vane vari kuwisa vana kuti sei vasiri kukwanisa kubatsira vana vari kumba?
Vazhinji kutaura zvazviri vanoti vanobatikana nemabasa. Pavanozosvika kumba vanenge vaneta. Saka nguva chaiyo yekuti vagone kudzidzisa vana vavo zvinovakurira. Uyewo wana dzimweni dzenguva vanongoita zvekungoti awanzi amai, hapana zvazvinoita. Saka havatori rurimi rwaamai zvakakosha. Saka pavanovaunza kwatiri vanotanga kuona kuti aiwa mutauro wakakosha, uye kudzidziswa neumwe munhu wasina kujaira tiri kuona zvichibatsira.
Zvakakosherei kuti mwana azive rurimi rwaamai?
Kutaura zvazviri zvakakosha kuti wana wadze kutaura rurimi rwaamai. Tinoona mazuva ano wana vanoenda kumamisha vachida kutaura naana gogo. Zvinenge zvakavaremera wana gogo kuti vagone kuti vataure nevana vari kubva kunaana UK kana vasingakwanisiwo kutaura Shona. Saka panodzidza vana kutaura Shona zvicharerukirawo wana gogo kumusha kuti vagone kunzwisisana, uye kuti vagone kutaura manziro avo vachitaura kunaana gogo wavo.
Mashoko amungada kusiyira vateereri tisati tavhara yedu chirongwa?
Wabereki, ndinoti huyai huyai tidzidzise wana kutaura rurimi rwaamai. Huyai huyai tidzidzise kutaura wana rurimi rwaamai. Ndizvo zvega zvandinongotaura. Ndakamirira ndakasununguka kudzidzisa wana nguva nenguva.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi amai Makuwaza?
Vanhu vangade kundibata vanondibata +27 71 61 583 57. Uyewo ndine website iri inonzi zimvenek.com.